ini era kuti mwezi awana kusikutanga muchierenga bepa reera kuti handizivi hangu kuti vanyorei handina kuzviverenga handizivi kwavazviwana handizivi chavazvinyorera chandinongoziya baba ndechekuti basa rangu ndevekubatsira kunzwisisa kweshoko retransitional stability plan yenyika kuti nzwisiswe nemhomho yenyika ichibva kuhurumende ndozvandinoziya zvinhu zvese zvazoita vamwe vanhu kumaministri yavo ndaremerwa handizivi kuti vazviitirei vazviita here kana kwete
muri kureva here kuti muchiri nechigaro chamakapiwa navamutuli nqube
chinenge chaenda kupi chinogondibva chinenge chaendepi hachina makumboka handisi bepa rakataura rikati 12 months saka chinenge chazoita 1 month 2 days kana 34 hours nesimba rani
tochitarisawo panyaya yemasoko amakaburitsa takanzwa kuti makataura muri kutaura makazvimirira pamusoro pevashandi veRBZ vaiita zveuori mungatidzawo zvakamira sei
pfungwa dzangu dzaibva pazvinhu zvangandaonawo semunhu ari mubhizimusi zvinhu zvangandaonawo semunhu anoshandawo nemapato ehurumende akasiyana ndozvakaita kuti ndisvike ipapo mukaona ndasvika pakutaura vanhu nemazita nemacases acho zvinoreva kuti ndiri kutovapa mvumo yekuti kana ndanyepa endai munomhangara kumapurisa kuti munhu uyu aite defamation of character anyepa kuti ndinobaini unoenda kumapurisa unotaura ndosaka ndakazvibudisa ndikati aiwa kana ndanyeba aiwa endai munotaura kuti muku kana kungonyora tsamba zvayo kungonyora statement kuti aiwa toda kunyora statement yekuti mukomana wanyepa uyu asi hezvamunoti munoona hapana chavanyora because chokwadi vanochiziva kuti vana vezimbabwe vari kutambura nenyaya yevarume veri kuRBZ uku
hamusi kuzvityirawo here upenyu hwenyu tichiona kuti mamwe emazita ari kutaurwa mazita mahombe chaiwo
mahombe mazita and pane mahombe anotopfuura atataura ari kutera mahombe chaiwo ari kutera but kuzvityira upenyu chandinotyira baba vangu ndinotyira kuti nyika yedu inoparara kana mainvestors akwanise kuuya vana vedu vachakura vachashaya mabasa mayuthi edu achaneka nekugara kumba ndizvo zvandinotyira zvokutyira upenyu hwangu hune basa rei upenyu hwacho kana ndisingagoni kunakirwa nawo
vakawanda vari kubvunza pazita ramakasimudza rekuti Queen Bee zvinotaonawo mukana wekubata valumumba kuti vatirumenzere
Queen Bee ndiye chamangwiza zvokuti tese tiri kushanda tichinomupa uchi hwedu and kana nguva yakwana aiwa muchamuziva Queen Bee nhasi ndichakudzidzisai vamwe apa muriziva Queen Bee chete ka aiwa kune vamwe vari kuya ndofunga nhasi pamwe ndichatanga ndichakuudzai nyaya yagringo handisati ndasvika ikoko zvangu